Bangare mevrinoti zvakawanda zvainge zvawirirwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Senienzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa bhanga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita seCommand Agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari Vatenda Ibiti vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kuIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku vakuru vebhodhi reIMF rakaburitsa gwaro rinofisa rinonzi Article 4 report richitaura kuti muri maConnell vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari ende staff monitor program yafa. Vanotaura vanga vari meeting match vanotaura kuti nyika dzakafanana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsiri matsotsa. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwokumhanya, kuti World Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende, and maCommercial Bank hauende, because mari yacho ndibhoza hauna chitupa cheIMF chinokupa Bill of Health. Ukaona varume vaakuita zvemagarrison shop, ukaona varume vakutorera mamasivu seven ari kutambura vachinzi 2.5% yezvinhu zvisina musoro, ukaona varume vaakuita inonzi Rotary Meal Committee, hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabudiswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu Dr. John Mangudya vati ndezvemugodzi matsuro.
Hakuna kana zvadaro. Munhu oda kuti ovhundisa vanhu chemahara kuti vana vhunduke zvokunyepa zviya zvino.
Dr. Mangudya vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF
World Bank AGP.
Saka kuchidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo kuti kana kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende iyi haingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa, zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana. Zvinhu zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonesa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawirira zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinotyidzana neZimbabwe dzakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.